This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kukadzi 17 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini tini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire ndichitevera zvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mapurisa anorambidza sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuratidzira richicherechedza zuva reGlobal Day of Action iro rinocherechedzwa pasi rose.
Vaimbove munyori wemabasa muzano PF vaDidmas Mutasa vanoti vamugabe havasi kupindura matsamba avo.
Vashandi vorungawo kuratidzira vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyadze zveupfumi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rarambidzwa nemapurisa kuratidzira kwaranga rakaronga mangwana masikati. Kuratidzira uku kwanga kuri kwekucherechedza zuva rekodzero dzevashandi dzekuratidzira reThe Global Day of Action iro rinocherechedzwa pasi rose. Zuva iri rinocherechedzwa nemasangano makuru akaita seEducation International, International Trade Union Conference pamwe nesangano reInternational Labour Organization. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo ranga rakaronga kufora richirechedza zuva iri kubva nenguva dza12 masikati kusvika na2 masikati richinosvitsa gwaro renyunyuto kumahofisi egurukota rezvevashandi nemabasa amai Priska Mupfumira.
Asi vamajongwe vanoti vashamisika vonzwa nhasi mapurisa vadaidza achivaudza kuti havakwanisi kuenderera mberi nekuratidzira uko vakanga vakumbira mvumo. Ukuwo sangano reZimbabwe Teachers Association rinoti richacherechedza zuva reGlobal Day of Action iri nemusi wechishanu sezvo mangwana riine humwe urongwa. Mukuru weZimu Tavasi Fisondlovu vanoti vachacherechedza zuva iri murunyararo. Studio 7 yakundikana kubata vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko kuti tinzwewo kana sangano ravo riine zvarakarongawo pazuva iri. Vamajongwe vanoti sangano ravo richanyorera kuhurumende richiratidza kutsutsumwa kwaro nedanho remapurisa iri.
Nhasi uno tadaidzwa kumapurisa tikanoudzwa isu kuti tofanira kuvapa mazita evanhu vachademonstrata, tofanira kuvapa kwatichafamba motokari dzinenge dziripo, maasha ndokuanyorera tsamba dzisapa izvozvo ndokuzotiudza zvakare kuti minista havapo, saka hamugoni kuendako nekuti vanga vachifona kuministri kwa vakatifonera zvikabuda pachena izvi kuti havasi kuda kuti tiende mberi. Iyo zvino maminitsi mashanu apfuura tiri kubva kutopiwa tsamba yabva kumapurisa ikoko yanyorwa iri kuti izvo hatigoni kuenda mberi nekuenda kunosiya petition nepamusana pekuti hapana anoigashira. Isu tiziva kuti ministri yakazara kubva pafirst floor kusvika ku17th floor nevashandi vehurumende, kuna permanent secretary, kune maunder secretary, kune madirector. Votiti hanzi kana muchida henyu munonoungana muchikomemorata zuva muri muHarare Gardens. Apa takuziva kuti chavari kuda kuti taungana vagozotisunga. Isu tiri kuti kana tiri kuita zvinhu zvatakumbira tikaratidza nyika kuti ndozvatiri kuda kuita, hatisi kushora hurumende, hatisi kuda kuirwisa, tikuda kungoipa nyunyuto dzedu.
Imi zvamanga muchida kuti muratidzire zvii zvamuri kunyunyuta nazvo?
Zuva iri izuva riri kuitwa nemasangano epasi rese kuitira kuti right to strike yevashandi, kodzero yevashandi yekuramwa mabasa itorwe nehurumende dzese dzepasi rese, kuti vashandi vane kodzero dzekuti pavanenge vashungurudzwa varambwe basa. Zvino zvabuda pachena kakuti hurumende yeZimbabwe haisi kubvuma kuti vashandi vemuZimbabwe vane kodzero iyoyo.
kuratidzira uku manga makaronga nemanga masangano here kana kuti ranga riri sangano renyu chete reP2UZ?
Unofanira kunge waitwa mucherechedzo nemaunion ese evarairidzi. Asi chiripo ndechekuti mamwe masangano aya tichinzwa zvabuda kumapurisa. Mapurisa ari kuti vabvunza mamwe masangano. Mamwe masangano akati hazviiti nekuti vanenge vakurwisa hurumende. Isi tiri kuti masangano iwaya kana paine zvaari kupiwa nehurumende, ngavatiudzewo tipihwewo kana tipe vanhu vedu zvavari kupiwa.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadairwi. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Masangano anopikisa pamwe neanorwira kodzero dzevanhu ari kusangana muLondon nemusi wemugovera achiratidzira senzira yokurudzira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye chigaro. Masangano aya anoti vaMugabe vatadza zvachose kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Anotiwo achaungana panze pemuzinda weZimbabwe muLondon achiratidzira panguva iyo vaMugabe vachange vachipemberera kusvitsa kwavo makore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa. VaHubert Mukuri veZimbabwe Social Democrats vaudza Gibbs Dube Studio 7 kuti kuratidzira uku inzira yekuudza vaMugabe zvisiri kufarirwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Hurumende yeZANU-PF vatadza. Hapachinda chavachakwanisa kuita kuti ikonomi ibudirire. Vanhu vasina mabasa ike zvino muZimbabwe vasvika pachinhano chokuti iyayo inonzi pazana roga roga 90 havasevenzi vakungopota nekiyakiya. Hapana nyika ingabudirira nekiyakiya bo. Tinofanira kuona kuti ikonomi yaita recover. Zim asset hapana zvayaita. Vakatadza kuwana $27 billion vaifunga kuti vachawana kuti vaite finance Zim asset. Hapana akavapa mari yacho. Mari yavakapiwa namachinese namarussians ndeya maproject kwete Zim asset budgetary support.
Tinoona kuti muri kuita izvi musi wemugovera birthday yamongameri Mugabe. Muri kuizviitira izvozvo?
Tisu hatisi kuungana kuti titi happy birthday kuna vaMugabe. Tiri kuungana tichivayeuchidza kuti tasvika pachinhano chokuti mupe nyika chanzi yokuita recover, mupe vanhu chivimbo chokuti ramangwana ravo riripowo.
VaHubert Mukuri inhengo yeZimbabwe Social Democrats vanga vachitaura vari parunare muLondon naGibbs Dube weStudio 7.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Gibbs Dube weStudio 7 abatawo nhengo yeZANU-PF vaMorris Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo pakuratidzira kwakarongwa muLondon uku.
Hakuna tsika dzatinoziva, tsika dzevanhu, tsika dzechivanhu dzinokudza munhu kunyanya pazuva rake rekuberekwa. Saka ava vanenge vachida kuratidzira kuda vakatora tsika dzekumavirio dzisinganzwisisiki, dzisina tsarukano, asi vanhu varingodawo kunzwikawo, kungotsvagawo kuoneka kana kungotsvaga kunzwika asi nenzira isina kururama. Handifungi kuti pane munhu chai chai akakwana nenjere angatsigire zvinhu zvakadaro zvisina unhu, zvisina tsika. Vanhu vemuZimbabwe muno vanotsigira mutungamiri wavo. Takaona mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vachivavhotera muna 2013. Tikaona SADC mu2014 ichivapa utungamiri kuti tutungamire seSADC. 2015 gore rino richitanga, kunyange Africa yese inoziva kuti mutungamiri wenyika vachange vachisita 91 years musi wa21 February, vakati Africa titungamireiwo vaMugabe nokudawo kuti vari kuona utungamiri hwavo hwakanaka nebudo ravari kupa kunyanyanya kuzimba reupfumi kuvana veruzhinji vanhu vatema vemuno muZimbabwe. Saka izvi zvinonyadzisa, zvinosodesa kuti vanhu vanotaura nezvemuZimbabwe vari ikoko kuLondon. Tinoziva kuti vanhu vakabva kunoku vatichitiza neunyope wavo vachida kunopiwa chikafu kana kuti madonations, asi ndosaka vakuda kuratidzira saizvozvo. Asi muno muZimbabwe isu tinoti happy birthday Gushongo, ramba muchitungamira vanhu venyu vanokudai, ndosaka vachikutsigirai nechiyose nenguva dzose.
Nhengo yeZANU-PF vaMorris Ngwenya vachitaura vari parunare naGibbs Dube weStudio 7 vari muHarare. Direct from Washington, the voice of America.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi varikuramba kuita musangano nevaiva gurukota muofisi mavo uye vaiona nezvemabasa muZANU-PF vaDidmus Mutasa. VaMugabe vanonziwo havasi kupindura tsamba dziri kunyorwa navaMutasa kwavari. Hatina kukwanisa kuti tibate mutauriro vaMugabe vaGeorge Charamba sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo. Mashoko avaMutasa ari kubuda muhurukuro yedu yatakaita navo kuti tinzwisise kuti chii chaizvo chakaitika kuti ivo uye vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nevamwe vasiyiwe pamhene nemunhu wavainge vashanda naye kwemakore anodarika makumi mana. VaMutasa vanoti vakaedza kunyora tsamba dzakawanda kuna vaMugabe asi havana kuwana mhinduro. Tavabvunza kuti zvii zvavari kuita kuti vange vachiedza kugadzirisana.
Ndakavanyorera tsamba asi handina kukumbira kutaura navo. Ndakavanyorera tsamba ndichivataurira pfungwa dzangu kuti chakakanganisika ngechipi, chakakanganisika paCongress and chakakanganisa mumasure meCongress. Ndokunga tsamba iyoyo anayo nekuti takaendesa kwavari.
Vakapindura here?
Havasati vapindura. Asi dzimwe nguva handizivi kuti vachapindura here kana kuti vari kufunga kuti izvo ndichaenda kukomiti ndoko ndichandopindurwa nevo vakasaridza kuti vanditongese. But ndoda kuti nditi inini hungu ndiri kubvuma hangu kuenda kundotongeswa. But ndofunga kuti kutongesana we should be the other way around. Iwo ndo akapara mhosva yekuti tateedzera zvinhu zvemusangano. Zvinova kuda kuti nditongesa ini kuti ndiri kuvabvunza kuti makaregereiko kuteedzera gwara remusangano. Hamuoni here kuti izvozvo zvinotsekesa chaizvo? Ini ndini ndakafanirwa kuvatongesa kuti makatadza seiko kuteedza constitution yedu segwara mutemo mukuru wemusangano. Makaregerei kuteedza paCongress apa?
Asika ivo vari kuti vaMutasa ndo vakakokera musangano iwoyo, vaiziya zvese zvaiitwa nezvainge zvichazonotaurwa. Vari kuti vari kutoshamisikawo kuti imi mava musingazvizive ndavai?
Vanoti vanga vachiziviwa zvinhu izvi before Congress vari kunyepa, kunyepa chaiko. Nekuti vamwe vakatoshamisa vasasateedzeri program neagenda yakanga yanyorwa.
Avo vanga vari vaiona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaDidmus Mutasa vari parunare kuHeadlines. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kambani Hypercube Hub iyo inokurudzira kushandiswa kweumizha mukusimudzira upenyu hwevechidiki munyika. Nhasi yaita musangano wapindwa nevemakambani achiri kutanga mazhinji vachipana mazano ekuvamba uye kusimudzira mabhizimusi avo. Zvipanga mazano zvanga zviri pamusangano uyu zvinosanganisira zvizvarwa zvekuAmerica zvisere. Musangano uyu uri kuitwa apo vechidiki vakawanda munyika vakatarisana nedambudziko guru rekushayiwa mabasa. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mumwe wevapinda mumusangano wanhasi uyu vaNigel Mugamu, avo vanovamuridzi we263 chat kuti tinzwe zvaitika.
Zuva rati ranga rakananga neentrepreneurship nemachallenges nemaexchange of ideas, kuchinja maideas nevamwe kuamerica kuti ivo zvavari kuamerica kwacho vanombofamba sei nenyaya yeentrepreneurship yavo. Vanosangana nemachallenges akaita sei kungotidzidzo chese kuti kune vamwe vakabvawo nenzira iyoyo.
Saka mungati vanoda kutanga mabhizimusi kana kuti vane mabhizimusi achangotanga, zvii zvavadzidza pagungano ranhasi?
Chinchanganyatsobata inini ndechekuti kana une chinhu chauroda kuita, nyatsomhanya nechinhu ichocho, usatongomira. Kune vamwe vedu vanenge vachiti handina mari, kana ndikazoita mari ndichazoita zvemabhizimusi izvozvizvi. Kuvanyatsotaura nhasi kuti aiwa mari inotsvagwa, asi iwewe kana une mukana wekusenzesa anoti masaisai kana maintenet ai kune zvidzidzo zvinenge zviri popa masaisai zvekuti unogona kuzoziva kuti paipai pandaifunga kuti ndikuda mari ka handisikuda mari ndikuda ruzivo vataura zvakare kuti kana muchitanga mabhizimusi aya itai kuti muite muri makawanda kuti mubatsirane kune zvimwe zvinhu zvamunokwanisa kubatsirana ipapa kana makompyuta chaiyo chaiyo kuti okay rega ndimbosenzesawo kompyuta kumasikati iwombosenzesawo kuseni ndokuti zvinhu zvifambe.
Ndeapi matambudziko ari kusangana nevechidiki vanenge vachida kuvhura mabhizimusi?
Kudzidza kwatakaita kuchikoro hatina mbonyanyodzidziswa nezvekutanga mabhizimusi. Ndo dambudziko rekutanga. Dambudziko rinozoteera ipapo ndechekuti kune vamwe vanotanga mabhizimusi asi vanenge vasingadi zvavo kutanga mabhizimusi aya. Vari kungotanga mabhizimusi nekuti hakuna mabasa. Saka atingati munhu aenda kuchikoro kana kuti munhu aenda kuyunivhesiti zviyazviya kongoti haakutengesa airtime, atingati munhu ari mubhizinesi.
VaNigel Mugamu ndiwo muridzi we-263 chat vanga vachitaura parunhare nantungamiri Ngomo weStudio 7 vari muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave.
Pafacebook page yedu endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vaona zvichitika kumaodza nyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria vanoti varwisi veBoko Haram vapinda zvine chisimba mune rimwe dhorobha diki vakapisa nzvimbo dzakawanda mudhorobha iri. Vanhu vanonzi vari kutiza muguta reAskira mudunhu reBobo uye vanotiwo chikwata cheBoko Haram chakatanga nesvondo kurwisa dhorobha iri chikapisa misha yakawanda zvikuru yevakuru vakuru. Vanotiwo Boko Haram yakadzoka zvakare nemusi wemuvhuro manheru ikapisa mimwe misha. Vanokwanisa kuzviitira zvinhu vakatiza vachibuda mudhorobha iri vakasiya vakwegura nevari kurwara. Mashoko anoti vagari vemunzvimbo iyi vakaudza mauto asi havana kuwana rubatsiro.
Vanhu gumi nevasere vafa mushure mekupiswa netambo dzemagetsi muHaiti. Vanhu ava vanga vari paurongwa hwemafaro kana kuti carnival. Vakuru vakuru vanoti vamwe vanhu makumi mana vakuwadzwa nhasi mangwanani mutsaona iyi yaitikira muguta guru Port au Prince. Carnival iyi yakatanga nemusi wesvondo uye ndiyo gungano guru remafaro munyika dziri muzvitsuwa zvemucaribbean. Muimbi ane mukurumbira Phantom akuwara zvakaipisisa muchiitiko ichi uye ari muchipatara umo anonzi zvinhu hazvina kumirira zvakanaka.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Zvinhu munyaya dzezveupfumi zvinenge zvave kuratidzika zviri nani mushure mekunge Zimbabwe yanyorerana chibvumirano neEuropean Union chekutanga kudyidzana mushure mekumbopedza makore anodarika gumi nematatu pasina kudyidzana. Chibvumirano ichi ndechemari inosvika mazana maviri nemakumi manomwe emamiriyoni emadhora. EU yainge yatemera Zimbabwe zvirango ichiti yainge ichityora kodzero dzevanhu. Asi hurumende yeZimbabwe inoti nyatwa yakatanga payakatanga chirongwa chekugovera ivhu kuvatema ichitorera vachena mapurazi avo.
Vemabhizimisi kubva kunyika dzakaita seChina, Britain, France nedzimwe nyika vari kupinda muZimbabwe kuzoona kuti vangatange mabhizimisi here. Nezuro, Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisawo kuti inflation yainge yadzika kubva kusvika pa -1.28%. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti kudzika kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwakanakira upfumi nekuti mitengo yezvinhu inenge yodererawo. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvemabhizimisi, tabata mutedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaDevson Norupiri kuti tinzwe maonero avo kutanga nechibvumirano chakanyoreranwa pasi neEU neZimbabwe.
Chibvumirano chakanyorerwa nehurumende yeZimbabwe neEuropean Union zvinoratidza kuvaka ukama kuti tigadzirise ukama zvekare nenyika dziri kuEurope, uye zvinoratidza chivimbo chakanyanyisa kunyika ino yeZimbabwe zvakatarisana nemabhizimusi. Saka kusainwa kwakaitwa chidzidzirano ichi, isuwo vemabhizinesi tinonyanya kusapota kana kuti tinonyanya kukurudzira uye kuva pamwe chete nehurumende yedu, nokuti kwatabva kwacho tisenza tiri pamwe chete kwava kure. Takapfuura munguva yanga yakaoma zvino, but takaramba takamira nehurumende yedu tichitsigirana nevanhu veZimbabwe kuti tisvike padanho ratasvika ipapa. Danho ratasvika raakureva kuti nyika zhinji dzaakuda kushanda nesu, nokuti dzakaona kuti panguva yatanga takaomewa takatsvaga mano dzedu dzokuti tirarame senyika yeZimbabwe kuburikidza nehurumende yedu nevemabhizimusi, neizvozvo zvakaita kuti tibudirire uye tisange tichitarisirwa pasi zvakanyanyisa. Saka naizvozvo tinovimba kayese yaakuvimba nenyika yeZimbabwe nenyaya yokuti avo vakanga vasingadi kunge vachidyidzana neZimbabwe vaakudzoka kuti tidyidzane. Zvinova izvo zvichiratidza kuti ukama hwedu hwaakugadziriswa.
Tichitarisawo vemabhizimisi vari kuuya ava vamuri kusangana navo, pane vakabva kuBritain, kuFrance, kuBelgium nedzimwe nyika, vari kutiwo kudii nezvekuvamba mabhizimisi muZimbabwe?
Vakauya vari kufara zvikuru nezvavari kuona munyika ino yeZimbabwe, uye vari kuvimbisa kudzoka. Saka kudzoka kwavakuita ndopamaakuona pane zvaakusainwa, nokuti vamwe vacho vari kutumwa nehurumende dzavo. Saka naizvozvo izvozvo zvinhu zvatiri kungoramba tichikurudzira, uye zvinhu zvatiri kungoramba zvichiona zvichishanduka zuva rimwe nerimwe. Saka tinongofara nazvo, uye nyika dzacho takatarisana nezvadziri kuita nezvadziri kuronga kuda kuita, tinoona Zimbabwe iri nyika inobudirira zvikuru. Tisati tasvika pa 2018 yakatahwa neZim Asset yedu, tofunga tinenge takwanisa kuita zvinhu zvakawanda takatarisa neurongwa hune mabhizimusi.
Tichitarisawo zvimwe zviri kusimudzwa nevanhu vanorupiri, vanenge vari kuti nyaya yekuendesa upfumi kuvatemai havasi kunyatsoinzwisisa. Pari kunyatsojekeswa here kuti iri kufamba sei? Takazoona kavachomboonetsana nevamwe kuBritain.
Nyaya iyi iri kungofambiswa sokufambiswa kwainoita kana kune dzimwe nyika, nokuti mutemo wokuindisa upfumi kuvaridze munyika imomo mutemo uri kunyika dzese. Ukaenda kuBritain mutemo uyoyo uriko, ukauya ikoko kuAmerica mutemo uyoyo uriko. Ndosaka muchiona nyika zhinji dzichida kuimpawa vanhu vadzo kuti vange vachikwanisawo kukondrola kana kuti vave neupfumi mumaoko mavo. Ndofunga zvakanyatsokutaurwa kunyange nemutungamiriri wenyika akataura akajekesa zviri pachena kune imwe delegation yakauya yakabva kuBritain ikagutsikana netsananguro yayakapiwa. Saka ndofunga kunenge kusiri kunyatsokunzwisisa mamiriro akaita mutemo uyoyu, nokuti hausi mutemo unowanikwa muZimbabwe chete. Tinoverenga mapepanhau akawanda emakambani ari kuBritain anoda kunovhura kuAmerica, asi nemutemo wakaita seuyoyu tinoona uchingovabata vachidzokera zvekare pakuti voronga sei.
Avo vanga vari muteedzeri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaDevson Norupiri vachitaura vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu che live talk na 8:30 p.m. Tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki muchirongwa che The Connection.
Kana mchida upinda mchirongwa ichi, titumirei ma text messages pa number dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona pa number dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk.
Munaudze mitambo, chikwata cheDynamos chinoti chakagadzirira zvakakwana mwaka mutsva uchatanga mwedzi unouya nekutenga vatambi vane chitsama avanoti vakanyorerana zvibvumirano zvemakore maviri. Sachigaro wechikwata ichi vakeni mubaiwa vanoti vari kunyorerana zvibvumirano zvemakore anopfuura gore rimwe chete kuitira kuti vazokwanise kuenda kumakwikwi eChampions League kana vachinge vatora mukombe weCastle Premier Soccer League zvakare. Chikwata cheDynamos ndicho chakatora mukombe uyu gore rapera uye chinoti chiri kutarisira kuita zvakare izvozvo gore rino. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye navamubaiwa.
Tisu tato ready mavela for new season ili kutanga mtuwa 7 March kaka aiwa atagadzira atangomirira kuti zvichiita.
Pane vatambi vatsva here vamakatenga sechikwata cheDynamos?
Yes, takatenga anonzi Good News Murwira, Kelvin Bulaji, Dominic Chungwa, Tendai Mcheyaunga na Blessing Chigamba. Takavati ndo players manyonda takatenga. So I think tine ama players akatuma representatives akanaka chaizvo. Atina watakatwa.
Tiri kuonazve muri kuti imi hamuchawanikwa imi muchinyorerana zvibvumirano zviri pasi pegore. Sei mafunga kudai?
Zvaipfuura yapa musaka pekuti tikanyora gore patosvika muna December. Tirikutanga futi kuda kugara pasi kuti titaurira navanhu aya kuti tikuita sei season inotera. Saka tiezi tinotipa mukana tikaita tiezi tikasaina makore maviri anobatsira kuti tasaina gore tinyatsozva kuti gore rinewo rinova munhu ndoyedu anenge aine contract. Saka zvinoita kuti timu yedu iyo pave nestability. Saka ndo zvanhu zvatakuita izvo hatichabvuma kuti munhu asaine.
Pane vamwe here vamakarasikirwa navo vachienda kune zvimwe zvikwata? Tinoona kuti pari zvino tiri kunzwa kuti pane mumwe mutambi wenyu awanikwa iye achienda kuCapes United.
Hongu. Handingati kurasikirwa sachi. Gore rino takachinja approach. Takati tine maplayers atiri kuda. Vataiona kuti ava mugore rapfuurei vanga vasinganyatsoita zvavanoda, hatina kuvafarira, hatina kuvadzosa. Saka hatina kurasikirwa. Pati maplayers atakatongoti ava hatisi kuvari tena.
Zviizvi zvamagadzirira?
Takati isu tikuda maplayers ari pakati pe18 ne26 years, uyezve tikuda maplayers anosaina 2 years kwete zvema 1 year. Kuti isusu tikatamba 2015 tawida league of which tikutoiwina, tozonotamba nemaplayers aya zvakare mu2016 tichitamba muchampions league. Tikutarisira kuti tisvike kufinal nokuti tanga tichabva kubudirira nokuti timu yedu yanga isinonyatsomira musha. But apa tikuona kuti hatanyatsoronga timu yakanakanaka chaizvo.
Tombotarisa panyaya yemurayiridzi, chikwata chichange chichirayiridzwa nani?
Head coach ndi David Mandibora achiteedzerwa na Tonderai Ndiraya. Tichizoya goalkeepers coach anonzi Gift Mzadzi.
Avanga vari sachigaro wechikwata cheDynamos vakeni mubayiwa vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Mashoko atiri kutambira anoti munyori mukuru weMDC inotungamirwa nawo Welshman Ncube, amai Priscilla Misaherambwe Mushonga vasiya basa ravo semunyori mukuru. Amai Misaherambwe Mushonga vacharamba havo vari nhengo isina chinzvimbo mubato iri, kunyange hazvo vacharamba vachimirira bato iri muparamende. Mutevedzeri wasachigaro webato iri vaEdwin Mushoriwa vaudza Studio 7 kuti vatambira kusiya chigaro kwaitwa naamai Misaherambwe Mushonga.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mapurisa anorambidza sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuratidzira richicherechedza zuva reThe Global Day of Action iro rinocherechedzwa pasi rose.
Vaimbova munyori wemabasa muZANU PF Didmas Mutasa vanoti vamugabe havasi kupindura tsamba dzavo.
Vashandi voronga kuratidzira vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Chris Gande na Jonga.